Mukoma Zulu kutaura chokwadi mhanya mamire nerongo zvina zvina kumira zvakanaka sokutondera kwamunoita lockdown it like total hapana munhu ari kubvumirwa kubuda kundoshanda raramo yedu isusu sevanhu vari muinformal sector ndeye kubuda makuseni ndoenda kundohodha zvunhu kumbare kungava kuchitima kumasvingo kungava kugodhini kuvulawayo kungava kumbudzi market hauna mukana uyoyo nokuti vanhu vese vari kunzi garai mumba asi isu chiri kunyanya kutirwadza ndechekuti hatina rutsigiro rwatiri kuwana kubva kumaauthorities rutsigiro mukoma Zulu ndiri kureva nyaya yekuti pakamboitwa vimbiso yokuti vanhu vari muinformal sector vachawana rubatsiro rwemari yeraramo panguva yelockdown
ko mari iri kutaurwa nehurumende 89 miliyoni vawadzai
mari iyoyo hatisati taiona isusu ini nekutaura ndakamirira vamainformal trade atinoshanda navo sevset hatisati taiona endo zvataidaidzira isusu tichikurudzira hurumende kuti kana vachikwanisa kushambadza mazita emainformal traders akabhenefita kumari iyoyo zvingatibatsira tese nokuti pamazivira atiri kuita hapana mamembers edu ari kupupura kuti akawana mari iyoyi ende mukatasa kuwanda kwakaita mari iyoyo zvinobva zvatorwadza chose kuti dei yanga yakaendeswa kumainformal traders chaivo vari kutambura panguva yelockdown zvaigona kubatsira raramo yevanhu
saka zvinhu zvakamira sei kune vanorarama vachizviitira mabasa emaoko
zviri kurwadza nzara mudzimba vanhu vari kuita senge vasingadi kuteerera lockdown asi aiwa tiri kuda kuteerera nokuti tinozviziva kuti chirwere ichi chapararira ende chiri kuuraya asi mune nzara mudzimba mukoma Zulu mune nzara hurumende ngaichiuya ibatsire vanhu mari iya inotaurwa yekunzi masurplus budget surplus ndopainofanirwa kubuda apa yochibatsira vana vezimbabwe kuti vakwanise kuramba vakagara mudzimba vasabuda panze vachindotiraya kutsvagararamo vopedzisira varivo vanoparadzira chirwere ichi